Varairidzi vacherechedza zuvai vachichema chema nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemari yemihoro, kusawanikwa kwemari kumabhanga, kushandurwa kwehwaro yedzidzo pasina gadziro yakakwana pamwe nekudzikirira kweupenyu hwavo. Mumwe murairidzi varobson chere vati sevarairidzi vari kupemberera zuva ravo vane kutya kukuru nekuda kwesarudzo dzekutarisirwa gore rinouya, kunyange hazvo mhemberero dzegore rino dziri kukurudzira kusununguka kwevarairidzi. Vachere vati varairidzi vanombunyikidzwa nguva zhinji panoitwa sarudzo munyika, vakachema-chemawo nekushayikwa kwemari.
Tinotarisa nekumbunyikidzwa kunoitwa varairidzi munguva yesarudzo yatadai kutarisana nayo, tichitarisira kuti gore rinouya kunenge kuine sarudzo munyika muno. Tichitarisazve kushayikwa kwemari kupitwa mumabhanga, uyezve mari yacho yekutambirwa iri mari ishoma isingakwanisi kunge ichiraramisa mhuri dzedu varairidzi vari kushanda.
Mumwe mudzidzisi amai Gaudenzia Mandopera vatiwo gore rino vari kupemberera zuva ravadzidzisi vachirangarira kushupika kwavari kuita kuwana mari yavo yemihoro. Amai Mandopera vakurudzira hurumende kuti igadzirise mamiriro yeupfumi hwenyika kuti varairidzi vawane mari yavo zviri nyore.
Koro yedu iri kunoita kuti tiwane kumabhanga, sanga chiri chikumbiro chedu semari yatinohora. Patinoenda kumabhanga, hurumende igadzirise kuti tisapedzera vadzidzi vedu nguva takamira munyitsara yemumabhanga tichitsvaga nemari. Vangoti patinopiwa mukoro yedu tingopiwa kamwe chete.
Amai Catherine Machona avo vanodzidzisa kumahusekwa vatiwo hwaro hwedzidzo hutsva hwakaiswa nehurumende huri kushungurudza varairidzi. Amai Machona vati nekuda kwekuti hakuna zvakakwana muzvikoro, vave kutyira kuti vana vanodzidzisa vachatadza kubudirira muzvidzidzo zvakaitwa izvo zvinoda mishina yemakombiyuta yavasina.
Isu sevadzidzisi tiri munhamo yakakurisa, especially kana tatasana nenyukalutamu yetakatanga iyoyi gore rineri. Challenge number one ndeyekuti maschools edu isu semarural teachers haana kana magezi, saka hatikwanisi kuticha some of the skills dzinodiwa kuict. Like kunenge kuchinzi enda kana kuti paindanet, handikwanisi kudzidzisa mwana saizvozvo. Saka atori machallenges ekuti handikwanisi kuzviita malessons like ekuvpa. Mamwe acho anoda kushandisawo maict tools isusu tisina. Saka big challenge yekuti vana vedu vanogona kuzofoira isusu otoonekwa semafailures at the end of the day. Unongonzi pasiriti yevana vekumusha iri low, and yet isusu tine machallenges akaita seiwaya osiyanawo nemaedin schools.
Mutungamiri weAmalgamated World Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhamo yapfunya chesero mudzimba zhinji dzevarairidzi. VaMasaraure vachema-chemawo neupenyu huri kurarama nevarairidzi uhwo vati huri kudzikira nguva nenguva. VaMasaraure vakurudzira varairidzi kuti vanyorese kufuta vagowana mukana wavati wokusarudza vatungamiriri vasina humbimbi ndoga.
Tomaticha yemuzimbabwe nguva ino itori nguva yekututsumwa nekuchiona zvakanyanyisa, tichiona kuwedzera kudzikira kwetiita upenyu hwatinorarama, quality of life yedu iita ichitodzikira. Asi mukana uno tinoda kuutora sevatungamiriri vevadzidzisi kuti tirangarire nzira dzatingashandise kuti tikwanise kuti upenyu hwedu hunake. Zvatinotarisira isinde zvekuti tikwanise kuita kuerejesa kuvhota, tikwanise kuvhota tichiisa hurumende yatinoda inokwanisa kuvandudza upenyu hwedu kuti hunge huri nani.
Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru. Gore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinobata kudzidzisa zvakasununguka pamwe nekusimbaradza mabasa evarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.